mamwe vagari vataura nestudio 7 vanoti vari kufara kuti Zaki yakatopinda mudunhu ravo kuti itarisise nezveuori uhwo hunotsoropodzwa nevagari avo vari kuchema chema nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mukanzuru yavo. Mutauriri wesangano revagari reBikita Residence and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vanoti vanotenda nekuuya kweZaki vachiti inofanira kubudisa pachena uori huri kuitwa nekanzuru iyi.
Isu vagare Bikita tinofara zvikuru, tinogamuchira namaoko maviri dano hatiri kunzwa rutorwa nezaki. Tiri kuya kuBikita kuzoita ongororo yezvichemo zvedu zvatakaonyorera tsamba, zvinosanganisira nyaya dzemotikari dzakatengwa maHOD, nyaya inosanganisira zvibhorani zvakacherwa nemari yatofunzwa kuti yakapamhidzirwa. Isu tinofara nokuti taya takangotarisa nzira kwenguva refu. Iko zvino kana vachinge vasvika totarisa kuti pakupera kwengororo iyi totarisa vagari vaitwa restored back nakuti vadzoredzere pfuma yavo yavakatorerwa zvisiri.
Inouya apo sangano reBira rakanyora gwaro renyunyuto kwairi pamwe nekudare reparamende mwedzi mitatu yapfuura. Mugwaro iri vagari vainyunyuta kuti kanzuru yakatengera vakuru vayo zvikakarara zvemotokari dzemaGD6 nhanhatu zvichiita mari inosvika zviuru makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti US 40,000 pamotokari imwe chete. Kanzuru iyi inonzi yakatengazve chikakarara chemotokari yerudzi rweLand Cruiser yemunyori wekanzuru vaPeter Chibi yaiita zviuru zana nemakumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 140,000. Motokari dzese idzi dzinonzi dzakaita zviuru mazana matatu nemakumi masere zvemadhora ekuAmerica 380,000. Mumwe mugari wemuBikita vaStragonya Honda vati vanotarisira kuti Zaki ichaita basa rayo nemazvo.
Zaki ichiri kutaura kuti tichadhila navo, inoda kunzi ibudise nyaya iyi panhene, asi tinongoziva kuti pane catch and release kavakomana, iya inongoitwa kuti munhu achingorusungwa obva otongondoregedzwa kana kuti inyaya inenge ichidangondozama kungondovharwa-vharwa kungotsika-tsika kuti pane chatakaita ipo pasina chakaitwa. Saka icherechedze neshuro yedu kuti nyaya indosvika kumaperi nekumagumo.
Mutauriri weZaki Commissioner Thandiwe Mhlobane vatenda kuti vakatanga kuferefeta kanzuri yeBikita asi vati vange vasingakwanisi kuti vazvizere sezvo vange vari parufu. Munyori wekanzuri yeBikita vachibvi vatenda kuti Zaki yakauya kubasa kwavo vachiferefeta nyaya iyi vachiti
vakauya tikatovapa information yasiyana. Vakauya I think for 2 hours ndobva vatozoka zvive tika mushandwa kwebasa rekanzuri pane anonzi maresolutions. Maresolutions aigare macancelors ndanhurizo.
Okay.
Kana macancelors aita maresolutions basa reexecutive ndokuimplimenta makanzuro. We implemented maresolutions anga aitwa nekanzuro.
Panoongorora nezvekutongwa kwematunhu vakazvimirira masvingo vaArchibald Madida vanoti
tinokomekedza Zaki zvakare kuti ipinde mumalocal authorities muno masvingo ose ichiferefeta kuti mari dzevagari, mari dzinopiwa makanzuro nevanhu vakasiyana-siyana nemapartners akasiyana-siyana dziri kushandiswa namazvo here, nekuti izvi zvaitika Bikita hazvisi Bikita koga, zvakatekeshera nyika yose.
Kunze kweZaki, kanzuro yeBikita iri kuferefetwawo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vakati zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo. Vachitaura nebepa nhau remasvingomira vaMoyo vakati bazi ravo rakatotanga kuferefetawo nyaya iyi vakavimbisa kuti anenge avatwa nemhosva anosangana nemutongo wake zviri pamutemo. Kanzuro iyi iri kupomerwawo uori hwekucheresa zvibhorani zvina nemari inosvika madhora ekuAmerica zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti US 36,000. Kanzuro iyi yakacheresa chibhorani chimwe nemari inotangira pazviuru zvitanhatu kusvika pazviuru zvipfumbamo zvemadhora ekuAmerica US 6,000 kusvika paUS 9,000. Apo kucheresa chibhorani chimwe chete chakadzika mamita makumi mana kuchiwanzoita chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US 1,200. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.